Gurukotare zvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vaudza vatori venhaume Harare nhasi kuti hurumende iri kushushikana kuti pane manyepo ari kutaurwa munyika nekunze kuti chingono navangari bvume vakapambwa asiwo vakasungirwa nyaya yekupesvedzera vanhu kuti vabvise hurumende pachishandiswa mhirizhonga. Munyori mubazi raamai Mutsvangwa vaNick Mangwana vatsinhira mashoko amai Mutsvangwa.
Kudaidzira kuti vanhu vapandukire hurumende zvisiri pamurau, vabvise hurumende nechisimba zvisiri pamurau. Pane nzira dzinoitwa nadzo munyaya yedemokrasi iyi yokuti musi wa 1 August tichengetane hurumende itsva, kana kuti inonzi National Transition Authority yavafundisi navamwe vanhu vasina maelections vakahwina haisi pabumbiro remutemo guru. Saka ndo nyaya dzavakasungirwa idzodzo zvokuedza kurunzira vanhu kuita unyaride nounhubu.
Amai Mutsvangwa vati pane vatori venhau nemapepa nhau akawanda akanyora nyaya dzeuori munyika uye hapana kana mumwe chete akasungirwa kuita izvi. Vati kunyange chingono paakanyora nyaya yedrugs international hurumende yange yave kutoongorora nyaya iyi uye yatonyorwa nevamwe vatapi venhau. Asi vati chinoshamisa panyaya yechingono kupindira kuri kuita nyika dzekunze kusanganisira America. Amai Mutsvangwa vati chinguva namapurisa asvika pamba pachingono kuti amusunge, vashandi vepamuzinda weAmerica muHarare nedzimwe nyika vakange vasvikawo pamba apa vachitaura manyepo pamadande mutande akaita seTwitter vachikanganisa mapurisa akiita basa rawo.
Within minutes of arrival of the police at Mr. Chingono's home, the US embassy was already all over this issue, which is between a sovereign country and its citizens.
Tasinachinguva mapurisa asvika pamba pachingono. American embassy yange yatovepo ichitaura manyepo pamwe nekukanganisa mapurisa kuita basa rawo panyaya iri pakati peZimbabwe nechizvarwa chai. Chii chinombonyanya kudiwa neAmerica panyaya iyi?
Amai Mutsvangwa vati kupindira kuri kuita America munyaya dzemuno kunoratidza kuti hairemekedzi dzimwe nyika dzakaita seZimbabwe, uye zvakakosha kuti imbosiya Zimbabwe ichiita mabasa ayo ekuvandudza upfumi, kurwisana nehuori pamwe neCOVID-19. Vati vanhu vakaita sachingono vanhu vasingadi kuona Zimbabwe ichibudirira. Muzinda weAmerica muZimbabwe wati hauna zvauri kuzotaura pamusoro pemashoko amai Mutsvangwa. Mutauri webato guru rinopikisa munyika reMDC Alliance Advocate Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti hurumende yeZimbabwe inofanira kutevedza bumbiro remutemo yenyika nekodzero dzevanhu kuti isashorwe nedzimwe nyika pamwe nemasangano akaita seUnited Nations.
Saka tisatamboenda kune kuti kuAmerica vakatwita kuti chii kana kuti nyika dzekunze dzakati chii. Inini sehurumende yemuZimbabwe muri kutevedza here mitemo yenyu? Takaona kuti vanhu vasingatevedzi mitemo yavo, uye even mukatarisa matweets avo Mukoma Hope kana kuti vaJacob Ngari Vume, ndepapi pavakataura zvemhirizhonga kana kuti violence? Hapana, vakango taura kuti aiwa musi 31 tuda kuita demonstration. Zviri izvo zvinhu zvinobvumirwa kana zvinotenderwa muconstitution yedu. Saka tinoshamiswa isusu main opposition kuti sei hurumende yedu iri kuita zvekusunga vanhu kana vachitaura zvinhu zvinobvumirwa kana kuti zvinhu zvinotenderwa neconstitution.
Achitaura pane chimwe chirongwa chinoitwa nemuridzi wekambani yeAMH Trevor Ncube munguva pfupi yapfuura, chingono akati ainge apiwa basa rekushanda nebazi zvekubudiswa kwemashoko pamwe nemakambani ari pasi pekambani iyi akariramba. Izvo zvinofungidzirwa kuti ndo saka ari kushungurudzwa. Asi amai Mutsvangwa vati hurumende yava munangagwa inotaura nezvizvarwa zvese muZimbabwe pamwe nekutsvaga unyanzvi kuti nyika ingafambira sei mberi, uye izvi zvinosanganisira vanhu vakaita sachingono. Asi varamba kuti vakamupa basa akaramba.
Hopewell muZimbabwe, naizvozvo isu kuministri kwedu tinotaura nemaZimbabweans ese angadaro vari mumedia. Hapana watinosarudza kuti uyu hatitauri naye, uyu hatitauri naye. Tinotorawo zvidzidziso zvaanofunga nemafungiro avo toisa musefu, tosefa. Tinosara nezvinoita kuti hurumende yedu ienderere pamberi.
Chingono navangari bvume vakasungwa nemusi wemuvhuro vakamiswa pamberi pedare ramagistrate. Apo vakanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Nyaya yachingono ichaenderera mberi musi wa 7 Nyamavhuvhu, ukuwo vangari bvume vachange vari mudare musi wa 14 Nyamavhuvhu. Studio 7 aina kwanisa kubata magweta alikumira chingono na wangari vume kutisinzi odiwira wo panira taurwa na mai mchangwa magweta evaviri ava akata chapikisa mudare pamusoro kunyimwa kwa wakaitwa mukana wakupisa marechi batiso ndaka mira Studio 7 Harare dini Godwin Manguja.